manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10/2023 makateerera ku studio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura.
Sangano reAfrobarometer richishanda neremas Public Opinion Institute kana kuti mpoi raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda asi veCCC vanoti vanhu vanotya kutaura nekuti vanogona kuzoitwa kafira mberi.
Musangano wezvanhu PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president.
Asi batore zanu PF rinoti richakunda zvine mutsindo. Mapurisa odududza pakurambidza batore TCC kuita misangano. Ii ndio mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrobarometer richishanda neremas Public Opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Asi pane vanhu vakawanda vari kuti havasi kuda kutaura kuti vanovhotera ani kana kuti vari kuti havasati vanyatsofunga. Mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Sangano iri rinoti dai pakapera tsvakurudzo iyi muna Chivabvu pakaitwa sarudzo, vaMunangagwa vaigona kuwana mavhoti zvikamu makumi matatu namashanu kubva muzana kana kuti 35%, kuchiti vaChamisa vaigona kuwanawo zvikamu makumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 26% zvemavhoti. Vanhu vanogona kusvika zvikamu makumi maviri nemanomwe kubva muzana kana kuti 27% vanonzi havana kuda kutaura kuti vaizovhotera bato ripi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti kunyange zvabuda muongororo iyi zvisiri kuvafadza, bato ravo richakunda musarudzo sezvo paine vanhu vakawanda vasina kuda kutaura kuti vachavhotera ani kuti ave mutungamiri wenyika sezvo vachitya kuitwa kafira mberi neZANU PF.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura. Kozi mukatasa violence ripo kumaelections apa. Vanhu don't trust anyone, even ukauya uchiti uri kuda kuita research. They start questioning kuti saka munhu uyu ari kubva ukupi. Tikamuudza kuti tovhotera bato rakadai, there's a risk yokuti vanhu ivava vanotengesa.
Asi sachigaro webato reZANU PF mudunhu reHarare, vaGoodwills Masimirembwa, vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Musangano wezvanhu PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president and Vision 2030.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Varashwit Mukundu, vanoti zvavapachena kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichanyanya kukwikwidzwa nemabhiza maviri, vanova vaMunangagwa navaChamisa.
Saka apo tachasara nesarudzo zviri pachena kuti mabhiza maviri achange achimhanya achikwikwidzana ndavaMunangagwa navaChamisa. Zvinoratidza zvakare kuti avo vasina kududza kuti vanosapota kana kuti vanotsigira mapato api ndivo vachave vaine simba rekusarudza vatungamiriri takatarisana nesarudzo dzichaitwa muna August 23.
Vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vakabuda muongororo iyi vachiti vaitya mhirizhonga dzine chekuita nezvesarudzo uye vangangodarika chikamu makumi mashanu kubva muzana 50% vakatarisira sarudzo dzegore rino. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki mune zvematongerwo enyika vamaclio mapfumo vanoti zvabudiswa muongororo nemass public opinion institute hazvienderani nezviri kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Tande ipa ground izve zvitibvunze kana gogo chaiva vari mumbaro mu vari mumabvuku vanokutaura kuti zvinazvina kumira mushi 43 years tichitambura tichingodzwa chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvichaita pa ground chaipo tichida kutaurirana chokwadika. ZANU PF haina chayo tamboipa mukana ZANU PF asi zvaramba, saka kuti tirambe tichiipa mukana futi this time tinenge takunyepa.
Ongororo iyi yaratidzawo kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% munyika vari kuti upfumi hwenyika hwakaomesesa, kuchitiwo makumi matanhatu nemashanu kubva muzana kana kuti 65% iri kuti nyika yakananga kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti ongororo iyi yananga nemo kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika.
Economy iri yamo yatinoti pachirungu hyperinflation, zvichireva kuti zvinhu zvachikwira zvakanyanya, ende kukwira kwezvinhu ikoko kunoafekta magariro evanhu. Uyo zvakare makaona kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kuwana cheuviri vari muinformal economy.
Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti parakaita ongororo iyi rakakurukura nevanhu zviuru zviviri zvine mazana mana kana kuti 2400 kubva kumatunhu ose enyika mumadhorobha nekumamisha. Zvakabudawo pachena kuti vanhu vanosvika kana kudarika makumi matanhatu kubva muzana 62% vakati vari kutambura zvakanyanya, uye nyaya yemabasa ndiyo yainzi inoda kunyanya kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Vakuru vakuru vemapurisa vanyora tsamba kumapurisa ari kumatunhu ose munyika kuti varegedze kuti vaverenge mutemo wesarudzo newe Electoral Act, uye kuti vandodzokora zvakare, uye kuti vaverengewo mutemo wekuchengetedza runyararo weMaintenance of Peace and Order Act, kwete kungorambidza mapato ezvematongerwo enyika kuita misangano sezvo zvave kusvibisa zita remapurisa. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemisangano yebato rinopikisa yeCCC yakawanda munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo vajabhuni vanoti vakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti madispos vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo weElectoral Act. Pamwe nekuchengetedzwa kwerunyararo weMaintenance of Peace and Order Act, votora matano anoita kuti mapato ezvematongerwo enyika aite misangano yavo murunyararo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Unyati vaudza Studio 7 kuti tsamba iyi yaenda kuvakuru vemapurisa uye yakaburiswa kune veruzhinji nenyanya iyo vati vave kutsvaga.
Asi kwaita nyanya munaita mitsikanzwa akawana mukana wekuona memo iyoyo ndokubva aiisa pasocial media zvinhu zvatsinga.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti
vati vaona kuti nyika yese yazviramba, vanhu vese vazviramba, kana pasi rese razviramba, kuti vanoti vamunangagwa vanenge ita marali madira acho jina kana pazvimastadium zvisina kana matelezi, asi havana chamisa vachirambiswa. Mapurisa tenu mukatara munana zita raPeter Thomson kunana Chikurubhi maelection e2008 vamugabe pamwe vaitira mavhoti 6 kana mavhoti 7. Kuvhota chako mapurisa vanhu vakatongwara, vanhu vanoziva zvavanoita, vanhu vasina kumbopisa zvachose, asi vanhu vachimbunyikidzwa nevakuru vezano.
Mutsamba yavo vajabuni vanoti svondora pfuura mapepa nhau nemadande mutande ange akazara nenhau dzekuti mapurisa airambidza vemapato anopikisa akiita misangano izvo zvaizokonzera mhirizhonga. Nokuda kwaizvozvo vanoti madispo anofanira kuona kuti mapato ese aregezwa achiita misangano yavo kunze kwekuti paine zvikonzero zvakasimba zvekumisa kuti misangano isaitwe. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti CCC ichaenderera mberi nemisangano yayo vachiti vanozviziva kuti mapurisa ange ari kushandiswa nebato rezano PF.
Isu tinoenda mberi nemaprogram edu hatizomisi ani nani zvake nekuti mutemo wenyika unovhumidza munhu wese ane kodzero zvikuru sei mapolitical parties akafanana neTCC nekodzero rokuungana nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe nyika yese.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vati mapato anopikisa zvikuru reCCC vanonetsana nemapurisa nekuti havadi kutevedzera mutemo.
Now we know that the opposition, particularly CCC, has not been clinical in following that route. And that is why they are having challenges with the police.
Tinoziziva kuti mapato anopikisa zvikuru seCCC haadi kutevedza mutemo ndosaka vachinetsana nemapurisa. Iro idambudziko ravo harine nesu, isu tinoronga musangano yedu.
Danho remapurisa rinouya apo bato reCCC riri kuchema kuti range riri kurambidzwa kuita misangano nemapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mukupera kwesvondo, CCC yakarambidzwa kuita misangano kuBhindura, Mazowe nekuChiredzi, uye kubva gore rapera bato reCCC rinoti misangano yaro makumi mapfumbamwe nemiviri yarambidzwa kana kukanganiswa nemapurisa kana vatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuenderera mberi kumasvingo nekumanikaland uko nhengo dzeCCC dzinoti dziri kurohwa nenhengo dzeZANU PF asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Godwin Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzaro shanu kusanganisira vatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kwaGutu nekuChipinge vakarohwa uye vakatotiza misha yavo vachityira kuiti vakafira mberi. Vatatu vari kukwikwidza vakarohwa ndiva William Tondoro veward 3 kwaGutu vakavikwa kumba kwavo vakarohwa chaizvo uye vaCaleb Chejerai Dloko veward 13 naBattle Nyanise veward 14 kuChipinge avo vakarohwa vari pamusangano wavo neZuro. Vamwe vatsigiri vebato iri vaviri kwaGutu vapedzisai Manjombo namuzare Shumirai Tagu vanoti vakarohwa zvakare svondo rino mushure mekurohwa nechishanu chadarika. Muzare Tagu vanoti vakaringwa kumba pausiku vakarohwa chipomerwa mhosva yekudza Studio 7 kuti vakange varohwa nevatsigiri veZANU PF.
Soko wakabva ndisika padumba pandine operation saka iri kutorwa. Ndabva ipapo ndokuenda kumba ndakangonotora mapiriti anga ari kumba ndichibva ndaakushandisa nekutora pain yaitenani. Manheru akuswera nezuro takaona nomini nemumwe mukomana wangu anai vakasvika pamba vakanditreatena kuti vari kuuya pagariki pamba sako kuti ndataurire paStudio 7. Saka baba wakabva vati inini zvokuparirwa pamba pangu handidii pako pana panibva ndadzingwa pamba izvozvo handisi kumba.
Izvi zvatinhirwawo navamanjombo avo vati vari kutogara musango sezvo veZANU PF vari kuuya kumba pavo manheru oga oga. Vamutondoro vari kumirira muward 3 kwaGutu vanoti vakatotiza pamusha pavo nekuti vakavingwa kaviri pakati peusiku vakasiya vavimbiswa kuurawa nekuti vari kumirira vari kubato reCCC.
Ndatakatovata samuweya natovata pamba rototongoti vatova nefodhi dzati vachingoya kumba pako vachingovhiringana neni havari kuti kwanzori kufamba uchikambena ruiwe weCCC saka tida kukuuraya kana kuti unofanira kutotama munzvimbo mavari kugara nekuti muno mamuti nezveizvozvo.
KuChipinge vaDloko avo vari kukwidza vakamirira CCC muward 13 vanoti vakarohwa pamusangano wavo wavaiita wekutsvaga rutsigiro nezuro pazvitoro zvekwamapungwana.
Musi wesande anova nezuro ndo patakanga taakuita musangano wedu vanhu veZANU PF vakauya vakaimba vakauya nekwatanga tiri tichiita musangano vachiimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachiti havasi kuda zvemhirizhonga musarudzo.
Up to now there's been no violence. Let's keep this. It is good for us.
We don't need to please anybody. We are all one and all one. Mwami mishat no gara, na masabu kedu mahetme na mazimambo, gati parize kuirana.
Inzuruti ni rwao, ni muta ulerewe zanu PF mumasu ingo, mapepu kai chuewe.
Atiti giri mirijonga wa mtimba. Kufunga tinongora mba atiti dokoro raje, shoko eroro. Kuti mirijonga atiti giri. Asiji, tinongata alisiri kuti iwa wanozo ya wachi komblena kwa muri kune venyuro. Vanege wa siriwe, vane atanga chii misindo. Atipa ziva putipaka mirase. Isuzo usanga an opposition yetu ingori ngeche teyoyo. Atiti giri mirijonga. President yetu kwa pa mnanga kwa nunga wanutaura. Zula nezwa wanutaura. Kuti tinoda a peaceful election.
Asi akafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTCC vaostalosis vavatenda kuti mirizhonga kunhengo dzavo munyika iri kuwedzera.
No, zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kubvunduka. Ndosaka muchiona vakushandisa mirizhonga, vakushandisa uchidzira vanhu. Asi vanhu vemuZimbabwe ruzhinji ruri kuziva kuti yava nguva yekuti iite shanduko munyika. Imbotaya vadzitsva 43 years zvanhu ichikonewa. Ndosaka muchiona vachifosa vanhu, vachibvasa vanhu, vachitiretena vanhu. Asi takaudza munhu wese kuti kupedza zvinhu zvese kuenda paballot musi wa23 August tovhotera shanduko, tovhotera vachamisa, tovhotera TCC.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ativati vange vasati vanzwa nezvenyaya idzi vakati vatitaura nevakuru vemapurisa kwagutu nekuchipinge. Asi vatsigiri veTCC vanoti chero vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa vatsigiri veZANU-PF havasungwi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune mukuru wemajeri weZimbabwe Prisons and Correctional Service kana kuti Commissioner General Moses Chiwobu vachida kunzwisisa kuti sei vakaburitsa muhusungwa vaBobby Makaza vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa mujeri reHarare Central Prison musi wa19 Chivabvu. Vamakaza vekwamurewa vakaburitswa mujeri pakaregererwa vasungwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti vamakaza nevamwe vakabatwa nemhosva dzekubata chibharo havaifanira kuve vari pavasungwa vanokwanisa kuregererwa pachirongwa chemutungamiri wenyika ichi. Mwana ane makore 15 akabatwa chibharo navamakaza akaenda kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achida kunzwisisa kuti sei vamakaza vakaburitswa mujeri. Mukuzenya iyi Mavilas Mshanganya uye weStudio 7 abata rimwe gweta riri kumirira mwana uyu vapaida moyo Saurombe.
Sekuziva kwamuri kuita kuti kune vasungwa vakabudiswa mukati mechirongo anda what we call a presidential amnesty. Pakabudiswa vasungwa ava pane vasungwa vamwe vakabuda vanga vakapomerwa mhaka dzakaita sekubata chibharo vakabudiswa mukati mechirongo. Asi mukatarisa imimi chisungo chakaita kuti vasungwa vavabude chachakataura kuti pane vanhu vasingafaniri kubuda vanonzi specified offenders. Saka pavanhu ivavo pane vamwe vakabuda ipapo. Saka semagweta pane mumwe ngaakaparirwa mhosva yekubatwa chibharo ari mwana mudiki akauya kumagweta akati andoda kunzwisisa kuti munhu akandibata chibharo akabuda sei mukati metirongo zvakafamba sei. Saka takanyorera isu vematirongo tsamba kuti vatsanangure kuti munhu yakabuda sei yanga asati apedza kusefa sentensi yake mutongo wake wanga usati wapera kuti apike jeri. Saka takavapa kusvika mufechishanu vanhu vekuprisiza vasati vatipindura.
Zvamira zvakadaro tichiona kuti hamusati manzwa kubva kusangano iri muchaita sei?
Tichatora mamwe matano kubva ipapo kuti tione kuti zvingaongororwa sei uye kuitira kuti vasungwa vaisafanira kunga vakabuda vakwanisonga vachidzoserwa mukati nematirongo. Saka tichanga tichitora mamwe matano vhiki rino risati rapera ekuti vanga vasingafaniri kunga vakabuda mukati metirongo vadzoserwe uye matare edu aongorore kuti vakabuda here zviri pamutemo. Kana vasina kubuda zviri pamutemo uye pamutemo wacho uri kuti vabude kana vakabudiswa vaisafanira kubuda matare edu tinoda kumakumbira kumbira kuti aise iwo mutongo wekuti nyaya iyi iongororwe zvidzokere pakare nekuti ma victims vanga vasina kuapproachwa vanga vasina kutoziya kuti vanhu vakashungurudzwa vakunze vabude mutongo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. China nasi yaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira unonzi Forum on Global Action for Shared Development. Musangano uyu wapindwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari padande mutande muHarare. China yati yashandisa mari inosvika mabhiriyoni mana kusimudzira nyika dzichiri kubudirira. Mangwana America iri kuitawo musangano kuBotswana weUS Africa Summit uchapera nemusi wechishanu. America inoti makore matatu anotevera yaisa parutivi homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 billion yekusimudzira budiriro nekutengeserana neAfrica. Ko chii chiri kupa kuti China neAmerica dziite chipatapata kuita misangano yekudyidzana neAfrica? Tabvunza nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma.
Kumhanyidzana kuuya kuAfrica hazvingori hazvisi kuperera tingangoti paAmerica neChina chete. Nyika dzakawanda dzakabudirira dzakaita kunge vana Germany, vana France, vana United Kingdom, vana Japan vese vari kumhanyidzana kuuya kuAfrica. Imwe neimwe nyika dzandataura idzodzi dzatoitawo kana kuti dzakatoita maAfrica Forum apo padzinenge dzichiunganidza vatungamiri venyika dzemaAfrica vakawanda. Chikuru chiri kuita kuti nyika dzakaita kunge America neChina dzinyanye kuda kudyidzana neAfrica kana kuti dzidzoke kuAfrica, chekutanga inyaya yezvicherwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya yezvicherwa zvakaita kunge chekutanga goridhe, iro rinova kazhinji rinopa uremu kumari dzakasiyana siyana pasi rose. Tikatarisa nyika yeUnited States of America ndo ine yatinoti magold reserves akawanda kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Saka vanoramba vachida kuti vange vachiwanza mareserves iwayo kuburikidza nekutsvaka nyika dzinochera goridhe. Africa inenge iri pamusoro kune nyika dzinochera goridhe, uye goridhe rinocherwa muno maAfrica hatinyanyisi kurishandisa muno maAfrica. Tinoriburitsa kunze uko kwarinokwanisa kunogadzirwa zvinhu zvinenge zvidiwa nevanhu vekunze, uyewo vane mari dzekutenga zvinhu zvinogadzirwa kubva kugoridhe. Saka chinhu chikuru chakanyanya chavanenge vachida zvicherwa. Tochitarisawo kwakuenda pasi rino rokuti mota kana kuti dzimotikari dzingange dzava kushanda mumakore ari kutevera dzinenge dzava kushandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles. Saka zvicherwa zvinoshandiswa pakugadzirisa mabhatri emotikari zvinobva tingangoti kulithium, Zimbabwe nenyika dzemaAfrica ndo dzimwe nyika dzine zvicherwa izvi. Tichitarisawo futi mama zvimwe zvicherwa zvakaita anonzi mare earth elements, zvimwe zvakaita kunge vana platinum, vana nickel, zvinhu zvinoshanda tingangoti kugadzirisa mawaya emagetsi nekugadzirisa zvinhu zvakaita kunge makombiyuta nezvimwe zvakasiyana siyana kunyika dzakaita kunge America neChina. Kureva kuti Africa inenge ine basa guru pakuchera zvicherwa izvi kuti zvizokwanisa kunogadzira zvinhu zvakasiyana siyana kuAmerica kana kuChina.
Ko iyo Africa yacho ingaite sei kuti ikwanise kuwana chouviri iregedzwe kungomorwa upfumi hwayo sezvinonzi zviri kuitika kune nyika dzakawanda kusanganisira iyo Zimbabwe?
Dambudziko ratinaro kana kuti dambudziko rawira Africa idambudziko rokuti hatina kubatana. Saka kusabatana kwedu kunoita kuti tipiwe anonzi matrade deals asina kufanana. Saka nekudaro chinhu chekutanga chinofanirwa kuitwa nenyika dzemaAfrica kubatana, kuitira kuti patinenge tichitaura nenyika dzekunze titaure tine izwi rimwe chete.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vari parunare kuBrussels, Belgium. Muchirongwa chanasi chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nezvechirwere chinokanganisa ganda richita makwamba makwamba kana kuti vitiligo. Ropafadzo mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Umwe ane denda iri ndiva Prosper Zvoto vanodzidzisa paAlfred Bates School kumaBoreen muHarare. Vanoti vane hurongwa hwekuparura sangano rinobatsira vana vechikoro vane denda iri. VaZvoto vanoti dambudziko ravo rakatanga vachiita sekunge vaive nemunyawiri mugore ra 2010.
Ndakaenda kuChina saka ndakaafektwa nechando. I don't know what I change in. So when I came back to Zimbabwe, one of my temperatures, I thought the study changed my temperatures. So I started in a minya wheel continuous for 3 months.
Vanotiwo amai nemudzimai wavo vakashushukana zvikuru pavakatanga kurwara.
But jera kazongostopa minya wheel, ndojera ndakatsvaka just my spot, the worst thing. The worst thing. I was like,
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweganda kana kuti dermatologist Dr. Donald Mutangadura vanoti kunyangwe hazvo vaZvoto vachiratidza kunge munhu ari kurarama neusope, zvirwere izvi zvakasiyana.
Sekuziva kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu. Ngoti chete chirwere chinonetsa vanhu kuti unogona kusemwa nevanhu kuti nzuri murungu dunhu unongoziva muitiro unoita vanhu vedisi, but haichina ngozi pautano. Kunyanya vechidiki unenge wakabvunzwa nevamwe unzi wakaita sei, unongoziva vabereki vangu kuti musatambe naye akazodii akazodii, zvinogona kuzokanganisa vanhu magariro kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru chaivo, ende hachina basa kuti murume mukadzi, zvinongobata vese.
Dr. Mutangadura vaendera mberi vachitsanangura mutsauko uri pakati peusope nedenda revitiligo.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemajinzi chekutinozvarwa nacho, chiri inherited, chinofamba nemadzinzi. Asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewo. Zvinoitika pane zvekuti mumuviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti mumuviri unovakwa nemacells tujina tudikidiki tunovakwa muviri yedu kuti uvatati. Saka macells iwaya pavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu. Saka pakarwisana macells anogadzira ganda kuti risvibe anonzi mamelanocytes. Kana macells aya anonzi mamelanocytes akafa, panosara pakachenuro ganda rinochenuro, kusara pakachena.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vatsinhirawo vachiti
vitiligo painenge ichiitika inoita ichiprogressa, inowanza kuti ichienderera mberi ichiwedzera zvichitanga zvigunoona maoko ese adi achenuruka. Kana muchifamba mutaundi munomboona munhu ane maoko akaita kunge murungu, maoko chete ndo akaita kunge murungu, asi face yese kana kuti bodhi yese imwe iri yemunhu mutema. Inyaya yekuti yatinoti melanin iyoyo kana kuti macells iwaya anonzi mamelanocytes anoita kuti skini yedu ganda redu ringe riri dema anenge aisi achipera, chinokonzesa chirwere ichi hakuna anonyatsokuziva kuti chii.
Umwe aive nemukurumbira aine chirwere chevitiligo muimbi mushakabvu Michael Jackson. Vamwe vakawanda vaiti muimbi uyu aishandisa mishonga kuti aite kunge muchena, asi akazobuda pachena achiti ainge aine chirwere ichi. Kunyange chirwere ichi chichinetsa kupedza vanhu vari pakati pezvikamu gumi kubva muzana nemakumi maviri kubva muzana vanogona kupora, asi ndokunge vakurumidza kuwana mishonga. Chirwere ichi chinogona kukonzera chirwere chegomarara, kutadza kunyatsoona, kunzwa uye zvimwe zvirwere zvakaita sezveshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kwebato rinopikisa reCC kuita musangano nemapurisa, asi nhasi mapurisa achizodududza achiti rave kuzobvumidzwa kuita musangano pamwe nemamwe mapato ose anopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reAfrobarometer richishanda neremas public opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika yavaEmmerson Mnangagwa vanokunda, kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutya kutaura zvavanofunga. mapurisa odududza pakurambidza mapato anopikisa kuita misangano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isikadi.